Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanhasi muvhuro zvita 23/2019. Mapurisa anovhiringidza urongwa hwekupa rubatsiro rwezvekudya kune vanoshaya mumusha weHighfields wanga uchitungamirwa nenhengo inomirira Highfields West vaHappy Mochidziva vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Apo Zimbabwe iri kucherechedza zororo rezuva rekubatana kana kuti National Unity Day, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kukoshesa kubatana uku nemwoyo wavo wese. Veruzhinji vari kuda kufamba pazororo rekisimusi neregoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mumabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa. Hurumende ichiti dambudziko rekushayikwa kwemafuta rinogona kutora nguva yakareba kuti rigadziriswe. Vagari vemuguta remasvingo vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo zvichitevera kubuda kwechirwere chiri kufungidzirwa kuti chirwere chemanyoka munzvimbo dzinogara veruzhinji. Panguva iyo vamwe vari kushanyira hama neshamwari mushure megore rese vasingaonane, vatambi vechikwata cheFC Platinum havasi kuwana mukana wakadai sezvo vanenge vari muCairo kuguta reEgypt kumutambo wavo wechitatu weCAF Champions League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvegadziriro yezororo rekisimusi takanangana nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba, mitengo yezvekudya nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.